Zombe tanga tine rally muwadi 6 rinove wadi ratanga tichifunga kuti timbonotaura neruzhinji rwevanhu rwanga ruchishungurudzwa neutongi hwezano PF vachinyorera masabhuku tsamba vachiita sei. Saka takabhuka rally tikati tiri kuda kuita rally musi wa29 pasamambwa primary school. Tikaenda kumapurisa tikapuwa mvumo yekuti tiite rally iyoyo. Saka tasvika nhasi makuseni around 12 tatautanga kuti vanhu vaungane. Vanhu pavanga vachiungana kutaura kwandiri kuita izvozvi tine vanhu vanopfuura vari pano pasamambwa varohwa vakuvara vamwe vasina hembe dzatorwa dzapiswa dzeMGC nehembe yese tsvuku yanga ichionekwa yapisiwa mafoni mari ichitorwa nemafoni achitorwa.
Zvii zvaitika pasvika vanhu ava?
Pavasvika vatanga kutora pane mukomana anonzi Batrai Kadzunge akakapfeka zihembe reMGC ranga rine mambama mambama muviri wese. Vakaenda vakataura naye vakati bvisa hembe yavakapfeka haibvumirwi iyoyo. Pavaenda pane vanhu vanga vagara pasi papachirwa rare vaibva vatanga kuva vanhu vachivaitisa maslogani ezano vachivandisa dzio dzezano. Vakabharura hembe dzese dzadziripo nemabhuku edu vakamapisa. Vakatora hembe vachikurira vanhu madzimai. Pane madzimai akawanda kwazvo adamburirwa hembe vakasara mazamari pazhe kutaura kwandiri kuita izvozvi vamwe vacho tatovapa mabhachi evamwe vasvikawo vachitoona kuti zvinhu zvinonyadzisa.
Sei imi muri kufunga kuti vanhu ava varova nhengo dzenyu masoja?
Vanga vane pfuti maAK-47 nekamafurashi yenyika.
Mungati imi vanhu vangani vawanikwa vachikuwadzwa kana kushungurudzwa pachiitiko chanhasi?
Tinozopfuura kuma8 chaiko varohwa. Bhozi izvozvi riti hacho hasati yapera bhozi pane vandiri kuindisa pachipatara chakliniki yepanapa totovabhadharira madhoradhora kuti vangonotarisiwa kuti vakuvara. Pane vaviri umwe mudhara anonzi Kadzunge Rodrick ane makore 8 years aanenge atovhunika musana because haasi kutogona kugara kutaura kwandiri kuita izvozvo akatovata nemanhede musana unenge wavhunika. Kouya Pinus Madlambwa ane 72 years avhuniwa uroko. Tine madzimai amwe asati taona maviri. Tine vakomana vari pevatsvaga kuti vangaone kuti vari papi.